vanhu vanokwanisa kuenda kukoti kuti kana pane umboo hwakakwana hwekuti vanahwo hwekuti vana va munhu uyu akaabjatiwa neami sezvakaitika zvamunoziva munyaya yajesina mukoko paka abjatiwa necio paya muna 2009 akazobudiswa. Dambudziko ratinaro nderekuti kana munhu achinge abjatiwa nevanhu vemasecurity apparatus vakafanana neani kana cio zvinoreva kuti zvine zvine utungamiri hwenyika leadership yenyika zvinoreva kuti minister of home affairs anenge achiziva, minister of defence anenge achiziva, minister of state security anenge achiziva napurezidendi wacho anenge achiziva. Saka idambudziko ratinaro muzimbabwe rirohoflow.
Saka hapana here mukana wekuti vari kutaurwa nezvavo kuti ndo vari vakaiswa mazita kumatare ivo vana defence minister nemauto havasungiki here nenyaya idzodzi kana dzichinge dzoiswa kumatare?
Havasungiki muzimbabwe, vanokwanisa kusungika muamerica, vanokwanisa kusungika kana musouth africa. Muzimbabwe havasungiki nokuti tinotori nenyaya dzakamboitika mumasure, mukatara nyaya yachavhunduka choto zvesa the state na 1997-98 pakanyorwa navachoto navachavhunduka nyaya yekuti manga muchinge muri tisa kumira zvakanaka muchiutumo vakasungwa vakatotwa neami zvichinzi mava muchikonzeresa alarm respondence mumatare zvikazikanwa kuti ndo vatotorwa vachoto navachavhunduka muchakabvu vanotorwa neami vanhu maroyas ava vakaenda kumatare permanent secretary ari kulidha izvezvizvi anticorruption commission akatonzi unza vachoto navachavhunduka haana kuvaunza akaita contempt of court haana kusungwa ndo the height or example yelawlessness iyeyo yatinowana muexecutive yezimbabwe inotungamirwa nezanu kubva 1980.